vagari vemunzvimbo izvi vanoti kambani iyi yakatosungisa vamwe vagari vemurayiro rekwaMurape iro rine mhuri makumi mashanu nevaviri dziri kuda kubviswa vachinzi vari munzvimbo ine zvicherwa zviri kudiwa nekambani iyi. Asi vagari ava vanoti nzvimbo yavari kuda kubviswa inzvimbo yemadzitateguru avo iyo yavakatanga kugara kwemakore anodarika makumi matatu. Mumwe wevakasungiswa akaendeswa kudare rebritam magistrate svondo rapfuura varichacharumbira vanoti vakaregedzwa redare sezvo nyaya yavo iri mudare repamusoro rehigh court uko vakaendesa kambani iyi kuti isavabvise munzvimbo yavo.
Musi wechitatu chinechi vakadzokazve ndokuuya ndokutitora pasocial fa patava takaungana apa tatisina kana kudya kana zvipfeko ndobva tamuka makuseni ndobva vatiendesa kukoti tichiendeswa kukotiwo ndobva vakati nhawe vanhavairapiwu yakutotinetsa ndobva vatitora futi ndokutidzosera kucharge office. Charge office ndobva vakasvika vatikasvura tiriko pavakazoti zvavarondovira achiindai
agutu kambani iyi iri kunzi iri kugadzira migwagwa mumisha yevanhu kunzvimbo dzakaita sekwachiwara masema dewende kusvika mugomo rekurasa kwabhasera umo munofungidzirwa kuti mune lithium netender light. Mumwe mugari wekwachiwara vatishanenga manhunzi vanoti vari kutyira kuti vanozoendeswa kupi kana vari kupega ava vakapuwa mvumo yekuchera mumisha mavo.
Kana tazopegegwa pakazodero potanga kuchera kwetichazotogara ndekupi uye kwakashahwa sei kunorimika here tinondowana mvura here uye mari yetingangodero tikapuwa kuti tiise mhomo kunotanga kundorima nokugara ikoko zvinhu zvakagahwa pasi nehurumende here ikaona kuti zvinozofarwa kunge tichiwana mari anganisike vanhu vanosara vachitya kuti pamwe togona kungo chizvionera oga asi isu takutochera pano.
Asi mutauriri wekambani yeBikita Minerals vaCollins Nikisi vanoti havakwanisi kupindura nyaya yekwaMurape nekuti chirongwa chehurumende kambani yavo haisi munyaya iyi. Panyaya yekupinda mumaruva ekwaGutu nedzimwe nzvimbo muBikita vaNikisi vanoti manyepo vachiti vane zvicherwa zvakawanda pamugodhi wavo zvinosvika 50 million tons zvavachachera kwemakore makumi maviri anotevera.
Kune avo vari kuti Bikita Minerals iri kutenderera kuna Gutu ayo manyepo nekuti mungada kuziva kuti isu seBikita tiri vakuru panyaya dzeexploration takatopedza exploration kare chicherwa chelithium chiri kuna Gutu nedzimwe nzvimbo hachina kuwanda for commercial product.
Gurukota rinoona nezvezvicherwa munyika vaWinston Shitando vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu kuti tizodivi rehurumende. Asi munyori muhofisi yegurukota remasvingo vaadmopa zvakavambwa vanoti nyaya idzi hadzisati dzasvika muhofisi yavo.
Kana vachiri munzira vari kutozoona udzamu hwayo toona kuti vangabatsirikana sei nokuti vakangoira vauya nenyaya dzakadaro tinodziongorora tine mapazi akasiyana siyana ehurumende including mines and mining development local government vanogona kudzinzvera kavaona chokwadi chacho.
Ishe wemunzvimbo iyi Mambo Marozva vaIshmael Mude varamba kutaura nestudio 7 kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kuvagari vekwaMurape pamwe nevamwe vemuBikita. Mutauriri weEnvironmental Management Authority mumasvingo vamunyaradzi Mutisi vati vachambofereseka nyaya iyi vasati vati padivi ravo. Asi mukuru wesangano reBikita Institute of Land and Development kana kuti BILAD vamaunded muchakati vanoti vari kutambira zvichemo izvi kubva kuvagari vekwaMurape nedzimwe nzvimbo uye vari kukurudzira hurumende igadzise nyaya iyi.
Ngapagarwe pasi nguva ichipo vanhu vasati vava nepfungwa imwe nokuti pakazoita pfungwa yekurwisana hazvizobudi zvakanaka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamadhokuchivasa vanoti hazvisi pamutemo kuti vanhu vanobviswa munzvimbo dzavo vasina kupuwa kwekuenda.
Kudzinga vagari pasina pavapuwa pokuti vange vachikwanisa kuenda vachinogara zvinenge zvisiri pamutemo uye zvisingatarisirwi kuti vanhu vangogarwa vasvika pamusha pemunhu iye asingatozivi kuti vainge uye kuti vane authority here kuti vange vachiita izvozvo kutsvaga zviwanikwa zvicherwa zvavanenge vachitsvaga izvozvo.
Sinomine Resource Group yakatenga Bikita Minerals muna 2022 nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani African Metals Management Services iyo yaiva ine zvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana pamwe neSouthern African Metals and Minerals iyo yaiva ine zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBikita. Mukuru weCenter for National Resource Governance Vafarai Maguru anoti makambani ekuChina ari kutyora kodzero dzeva shandi nekuti hurumende hapana matanho airi kutora. Asi kambani yeSinomine Resource Group inoramba nyaya iyi ichiti yakagadzira nekuvandudza migwagwa yakawanda uye iri kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani kuti vagari vawane mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.